Nasi chikwata che triangle charo achenikut 5-1 kurakiza kuti chakuenda kuma semifinals echibuku super cup yezve ndezve kutanga kuti chinge chichienda kuma semifinals vawana magoals avo kuna Ralph Kaondera agoesa kaviri kuzoti Collins Dua agoesawo na Russell Madamombe naye uye Agripa Murimba saka triangle yakuenda kuma semifinals Dynamos yaiendawo kuma semifinals kwanga kuri 1-1 pa full time payanga ichitamba ne Herentals Dynamos yagoesa nemfana uyanonzi Quality Kangadze kuzoti Herentals yagoesa penalty yafa kuna Blessing Maunganidze asi Dynamos yazowina kuma penalties yawina 5-4 saka triangle ne Dynamos zaienda kuma semifinals
ko mitambo yakatambwa nezuro yakafamba sei
nezuro Harare City yatotora mukombe wechibuku Super Cup Gatu yakwanisa kuti inge ichirowa Highlanders ne 2-0 kwagoyesa Wilfred Muvirimi na William Manondo Manondo zvakurakiza kuti since 2014 ichitanga chibuku Super Cup iyi agoyesa 13 goals vakuenda iyezve kufinal vafana veHarare City kuzoti Caps United yaita mangange 0-0 nechikwata chechapungu ikoko Ascot kugwero asi Caps United yakuenda kuma semifinals nekuti yazowina 5-4 pama penalties saka mateams atoenda kuma semifinals anoti iwo Harare City Triangle kuzoti Dynamos iyezve ndo mateam anenge achienda kuma semifinals chibuku Super Cup
ma semifinals aya achatambirwa kupi uyezve rini
ma semifinals asati taziva kuti achatambira kupi iyezve draw haisati yaitwa asi achatambwa musi wa 28 October date ndo ratinonyasoziva asi tinotarisira kuti ange ari masemifinals anonakidza kukatarisa triangle iri kuita zvakanaka mazuva ano Dynamos iri kustruggla asi yapinda musemifinals saka inogona kuti inge ichiita anything Caps United haisi kutamba mushe mukana mukuru wokuti inge ichiwanawo kapu yechibuku Super Cup kuzoti Harare City itimu yagara ichitamba mushe muSuper Cup vane 2 titles yezvi vakambosvika kune ime final saka vakatarisira kuti vange vachitamba zvakanakisisa.